Motu ini kata ina jupinwe rowing. Vabuda murwendo rwemendoro urwo mushure mekutadza kusvika masemi finali emakundano avo umo munorwirwa nenduru. Muteveri wemitambo munyika mudzare nyara dzainasi yambiri vanoti group nakatai vaiita nepese pavanogona pachitariswa kuti mitambo yerowing nekutuhwina haina kunyanya kusimba muZimbabwe.
Tichitarisa mitambo yevana ava munyika munomu tikatarisa uye nezera ravo vana ava vachiri vadiki vana ava vaita zvinhu zvatatisingambotarisiri munyika muno ramangwana tikavapa rutsigiro rwakwana vanotiunzira mamedals.
Katai aita nepese paanogona ndokukunda mujaho wake ari pamberi papatel mane wekuindia natimbali ins wekugranada asi nguva yaatora kupedza mujaho uyu yatadza kumutendera kuenderera mberi nemakundano. Vatambi vanopedza nenguva dzinofadza pamijaho yese inoitwa ndivo vanoenda mumasemi finari asi nguva dzeminiti imwe chete nemasekondi maviri yakatai yaenda pasi pasi pevamwe vatambi vasiyiwa mune mimwe mijaho. Kokundikana uku kwateverawo kwapeter pasel gilpin uyo apedza ari pachinhano chechitanhatu uyezve chekugumisira mumujaho wezvikepe wemakota finari. Mutambi wemuZimbabwe uyu anga amira mira zvakasimba mushure mekukunda vatambi vese mugungano rerepechage iro anga apinda asi zvinhu zvazoti omei makota finari umo apedza ari pachinzvimbo chekugumisira pavatambi vanomwe. Gilpin nakatai vari pavatambi vashanu kusanganisira Scott Vincent Ngoni Makusha naPeter Wedler vari kumirira Zimbabwe kumakundano emitambo epasi rese aya. Pakapedzisira Zimbabwe kuenda kumakundano aya muna 2016 vatambi vemuno vakadzoka vasina menduru kana imwe chete zvayo. Kunyange vatambi vemuZimbabwe ava vakundikana vakawanda muAfrica vari kupemberera kutora menduru yegoridhe mukutuhwina kwaita Ahmad Hasinow wekuTunisia makwikwi e400 meter freestyle. Kosvika pari zvino ndiyo chete menduru yawanikwa nenyika yemuAfrica makwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.